ndona chinhu zvinobatsira because pese panongoitika zvinhu zvinongo it are related to public funds. I think parliament ndo ingatove dare rinokwanisa kuva richiongorora nyaya dzakadai so. But hazvo sezvo zvinhu zvakaitwa neparliament iyo inova iyo ichinzi iri kupomerwa kuva yakadya mari idzi, handioni sekuti kuda pangaite chimuko chaicho chaicho chingatobude. Ndokuti semaonero angu ndoona senge kuti izvi zvaifanwa kuita neyatingati independent commission inoongorora nyaya.
Kuumbwa kweindependent commission kunenge kuchifamba sei chaizvo? Vanenge vachitarudza vanhu vakaita sei apa?
Kuumbwa kweindependent commission atinge kunhu kunenge kuchiona kuti macivilians paite inonzi civilian oversight, nokuti vanenge vachiunza atingati vanhu vanenge vachibva mupublic kana anganzi maexperts anoongorora nezvekutengwa kana kuti atingati matenders acho anenge akaitwa muparliament, kana kungotiwo vanhu zvavo vanenge vari interested from different mapato egovernment atikati judiciary, kana kuti pangoinzwa kana judge anouyawo achigarawo ipapo panenge pachiongororwa nyaya yacho, kuti vaone kuti nyaya iyi ingava yakabatwa here zvakanaka neparamende.
Asi matambudziko akadai angaperi here? Vamwe vanotiwo mitemo yacho inenge isina kunyatsosimba, uye vamwe vanenge vachinzi vaita hori vacho havaoni vachinyatsosungwa ramasi.
Ya, zvinhu zvekuti vanhu vanenge vachitaura izvozvo havasi kunyepa, havasi vari kutaura chokwadi, because panguva yese yatitata kumasuro uku tikuona kuti nyaya dzevanhu vanenge vachibatwa nyaya dzeuori hurumende yedu iri kuita yatingati catch and release. Saka zvinhu zvakadai so nango pakanzi pari kuitwa investigation nangwe neparamende zvayo, vanhu havana yatingati confidence mune maprocesses ayo. But zvinhu zvokuti kana pakangoitika nyaya yakadaro mainvestigations anofanwa kuitwa. Hatingamboregi kuti paitwe mainvestigations because tingere chichita kuti nyaya dzakadai zvakabate zvakanaka. Zvinhu zvofanwa kuitwa, then kana dzaitwa tochiona kuti zvaitwa nemazvo here.